Vachitaura vari musakubva kwamutare vatendai biti vati vachabudisa zvabuda musarudzo sezvo vachiziva kuti Zimbabwe Electoral Commission ZEC ichitora nguva kubudisa zvinenge zvabuda musarudzo. Vabiti vati vachaita izvi nekuti zvave pachena kuti mutungamiriri weMDC Alliance Vanesson Chamisa vanenge vakunda nekuti rutsigiro rwavari kuwana rwakawandisa zvikuru.
Nevanhu varikuuya vachimirira musangano kumamiting ese nemarari ese ataita. This election is an election to end poverty. This election is an election to end suffering. So Danieta, vanamai mugore ra2008 ndakaendeswa kujeri ndaanaunza maresults ekuti baba Morgan Tsvangira aiva hwina. Iko zvino vane kamutemo kwekuti munhu anoanaunza result anosungwa. Ndakuvaudza kuti musi wa1 August kumikiri tichanoanaunza maresult ekuti vachamisa vahwina. Aterere maresult acho. Aterere maresult acho. Tichatanga na Professor Ramo Maduku. Vane zero. Toya na mukoma Elton Mangoma. Vane zero. Vamunangagwa 22,000. Advocate Nelson Chamisa 5.4 million votes.
Vabiti vati zeki iripo iyi haina kusiyana nezeki yaivepo muna 2008 apo vakashambadza zvakanga zvabuda musarudzo vakambosungwa asi vakazoregedzwa pasina mhosva yavapomerwa. Vabiti vakurudzira kuti nhengo dzeMDC Alliance dzirambe dziri padzavhotera dzichimirira zvavachabudisa musarudzo idzi apo vachamisa vanenge vakunda. Mutungamiriri wevechidiki MDCT inotungamirirwa navachamisa vahipmo chidziva vayambirawo hurumende yezanu PF kuti havazi ivo vega vanogona zvemirizhonga kana vakada kuitanga.
Monopoly over violence. Inisa komanda wevechidiki MDC Alliance. Ndodati vabereki vangu anamai vangu musununguke. Muende kunovhota makasununguka pasina anokuvhundutsirai. Kana paita auya nyanya inoti inonetsa mukati menyika yeZimbabwe, tinoda kuona kuti haana kuzvarwa naamai here. Thank you.
Vachamisa vatora mukana uyu kutsinira mashoko avachidziva vachiti pari zvino nguva yakadarika yekuti vanhu vakabiridzirwa musarudzo kana kurohwa vopeta maoko avo vakanyarara.
Chiza mbaba chiza. Kukula Vizenzo.
Every funny thing is going to hit my election. Tirikuona the program ya tirikuona the next week. We are going to resist any attempt to rig an election in Zimbabwe. Chiza mbaba chiza. Kukula iyeki kumba nezek takusika pape kutana wachiramba wachita sezvizvi takutaura chigumba chimboenda pasite hatina confidence in you.
Vachamisa vaudza vatsigiri vavo kuti hapana chekutya rwendo runo sezvo vakagadzirira zvose zvingada kuitwa nezanu PF nezek pasarudzo dzegore rino. Vachamisa vati vose vakanyorisa kuzovhota vabude neuwandu vachinoita basa rekubvisa zanu PF pautongi uye nekupedza urombo munyika. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.